Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Mani rakanaka vatereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemuvhuro kubvumbi 25 2022 makateerera kustudio 7 nepenyu yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi mutengo wemafuta ekufambisa dzimotokari wowedzerwa zviri kutarisirwa kuti zvichapa kuti zvinhu zvakawanda zviwedzerwewo mitengo varayiridzi vanoti havasi kuzoenda kuzvikoro pazvinovhurwa kana hurumende ikasavapa mari yekubatsirikana sezvo dhora remunyika roshaya simba zvakanyanya mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa votarisirwa kuvhura zviri pamutemo musika wezitf mushure mekukundikana kuuya kwemutungamiriri wekenya vauhuru kenyatta iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC bazi rehurumende reZimbabwe Energy Regulatory Authority ZERA nhasi rakwidza mitengo yemafuta edzimotokari izvo zvakachamadza vanhu munyika sezvo zvichireva kuti mitengo yezvinhu ichawedzerwawo zvakanyanya Godfrey Mtimba anotipa nyaya inotevera.
Muchizivizo chaita nhasi zera yati mutengo wemafuta edizili wava US$0.71 uye wepetro wava US$0.63 kutanga nhasi vachiti izvi zviri kukonzerwa nekukwira kuri kuita mitengo yemafuta pasi rose kukwira uku kwatambirwa nekunyunyuta nevakawanda munyika avo vati zvichakonzera kukwira kwemitengo yezvinhu muzvitoro kunyanya zvikafu Amai rubidzai manyuve vati kufamba nemotikari kwave kudhura uye zvichawedzerawo kudhura kweupenyu sezvo mitengo yezvinhu yagara iri kukwira zuva nezuva
kukwira kwaita petro kukwatoti afecta isu tinofamba nedzimota haitatombofambiki nayo motikari yaiwa kutongosiya kumba otokwira zupko nevamwe izvezvi mari dzatatakaisa padivi dzebhajeti hadzichakwani chingwa hupfu mafuta shuga zvese zvakwira nokuti pei dzedu isadzina kukwira ukapinda muzvitoro namwari munodzoka muchigunun'una tokumbirawo tokumbirisawo kuti hurumende ititarisirewo ipapa itibatsire hatizivi kuti vangatibatsirawo sei asi tatoomerwa noupenyu
Mitengo yezvinhu yakaita samaramba mhuru svondo rapfuura mutengo wechinga uchiwedzera nezvikamu makumi matatu kubva muzana kubva pamadhora emunyika mazana maviri nemakumi manomwe 270 kusvika pamazana matatu nemakumi mashanu nemasenzi maviri kana kuti 352 RTGS zvimwe zvakakwira mutengo zvinosanganisira mafuta ekubikisa ayo oita mari inodarika chiuru nemazana mashanu emaRTGS kubva mumazana matanhatu svondo rapfuura Chisaga cheupfu che 10 kg chakakwirawo kusvika kuchiuru nemazana masere mune zvimwe zvitoro izvo zviri kuomera vatengi avo vasiri kuwedzerwa mari kumabasa mumwe mugari wemumasvingo vatitus magwede vati kukwira kwaita mafuta edzimotokari nemitengo yezvinhu kuchapedzisirawo kwasvikira kumari dzezvikoro izvo zvave pedyo kuvhurwa
zvinhu zvese izvi zviri kutotemesa musoro nokuti zvinhu zvese zvichatokwira tichitarisa senyaya dzezvefundo mafizi evana achatokwira uye mainfoms nemabhuku nechikafu chevana especially vanogara kuzvikoro zvinei zvemabhodhingi zvaizvo zvichatokwira uye zvenyaya inonyanya kukwadza ndeyekuti mihoro yavashandi hurumende iri kuramba iri pasi pasi zvinhu zvese zvichingokwira hazvina kutombomira zvakanaka zvinhu chose
panoona nezvekufambisa kwemabasa musangano runorwira kodzero dzevatengi munyika reconsumer council of zimbabwe kana kuti ccz mumasvingo vadhumisani muguchini vanoti kukwira kuri kuramba kuchiita mafuta emotokari kuri kuipira vatengi
announcement yaitwa nezera yekukwidza maprices efuel petrol and diesel tikuona kuti zvichaita major impact prices of products and services. Nekuti fuel is a major cost driver for production of goods and the movement of the same group goods kuti zvisvike pama market zvinochidiwa nema consumers. Saka any increase in ongoitwa pama products inobva yangoitwa pass on to the ordinary person who is the consumer.
Izvi zvatsinirwavo nevanoona nezvemamiriro eupfumi hwenyika vakazvimiririra uye vachidzidzisa pachikoro cheGreat Zimbabwe University, Dr. Great Sunge.
Kufuta dzimotokari ndo imwe mbambo yemafambisirwo eupfumi munyika medu senyika landlock. Muchaona kuti kugadzirwa kwezvinhu zvinoda mafuta iwaya, kufambiswa kwazvo zvinoda mafuta iwaya, ivo vanhu vanofambiswa nemafuta iwaya. Saka kana mafuta achinga akwira mutengo, zvinoreva kuti kugadzirwa kwezvinhu ikoku zvino vanogadzira zvinhu kuti varambe vari mubusiness, vanopedzisira asaidzira kudhura uku kuvatengi. Zvoita kuti kana zvinhu zvotengeswa muzvitoro zvaakutengeswa nemutengo uri pamusoro.
Vemabhizimusi munyika vanoti kukwira kuri kuita mitengo yemafuta emota zvinokonzera kuti ivo vakwidzewo mutengo sezvo mabasa avo ose anorarama nekufambiswa kwezvinhu. Mukuru webazi rezvemabhizimusi munyika, Record Federation of Zimbabwe Retailers, vaDanford Mutasu vati dambudziko rekukwira kwemutengo richiramba ririko kwenguva yakareba nenyaya yekukwira kwemafuta edzimotokari pasi rose.
Ndingati nini muchidimbo, zvinodzikisa kutengwa kwezvinhu nokuti kana petrol ikakwira zvinhu zvinokwira, vanhu votadza kuzvisherera mutengo chekutanga. Chechipiri, toda kutoyeuchidza vatengi kuti vagare vachiziva kuti kukwira kwepetrol tichagara tinako kunyanya nyanya takanangana nehondo iri kupwititika pakati peRussia neUkraine.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rebazi rehurumende rinoona nezvekutengeserana munyika sezvo gurukota ravo Dr. Sekai Nzenza vati vange vasingakwanisi kudayira sezvo vange vari munzira kuenda kuBulawayo kumusangano weZimbabwe International Trade Fair. Asi mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa Svondorapfuura vakati zvinhu zviri kukwira munyika nepamusoro pemabhizimusi vari kushanda nevekunze kuti vakonzere kusakadzikana munyika. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Vairidzi vanoti kunyangwe zvikoro zvikavhurwa havasi kuzoenda kubasa sezvo vasina zvikwanisiro zvakakwana uye mari yavari kutambira ishoma zvikuru. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ, Dr. Takabasira Zhou, vanoti nhengo dzavo hadzisi kuzoenda kubasa svondo rinouya panovhurwa zvikoro sezvo vasisina mari nekuti vari kutambira mari shoma zvikuru. VaZhou vanoti hurumende inofanirwa kuvapa mari yekumbofa nobatsirikana.
Kuvhura zvikoro kukotoro rechipiri kunonetsa kusarirwa kwokunge varayiridzi vachinge vapiwa mari inonzi rescue package nehurumende. Varayiridzi vakatambira mari yamashangura bhata iyo yakapera kare kare.
Vaenderera mberi vachiti chinonyanya kuvarwadzawo kuti vamwe vashandi vehurumende vakaita semauto vakawedzerwa mari dzemihoro asi ivo havana.
Izvi kare pakawedzerwa vamwe vanoita semasoja 37% salary increase manje manje, varayiridzi havana chavakabatsa. Mari dziri kutambirwa nevarayiridzi dziri pakati pe18,000 ne24,000 hatichakwanisi zvadzo kana kutenga 5kg yamatema. Apa transport yakakwira.
Izvi zvinotsigirwa nemutauriri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi reZimbabwe Teachers Union kana kuti ZIMTA vaGodwill Taderera, vanoti hurumende iri kuda kupatsanura vashandi nekupa vamwe ichinyima vamwe.
Apa tinonzwa kuti masoja vakavapa 37% asi vakanyarara panyaya yevarayiridzi. Zvino kana takatarisazve fuel costs dzakawedzera pakutaura kuno kwatiri kuita.
VaTaderera vanoti hurumende inofanirwa kutaurirana nevadzidzisi zvikoro zvisati zvavhurwa.
Isusu seZimbabwe Teachers Association takagara tichipa mukana yekutaurirana at Apex Council level kuya kwatoneko pakatonyorwa matamba ekuti shuwai tigare pakutaurirana nehurumende aisati chete yatichitideidza kuti tiende kunotaurirana.
Mumwe mudzidzisi wemuchinhoi vaRosten Mutapwa vanoti sevadzidzisi vanoita basa guru izvo zvakaratidzwa nekupasa kwakaita vana, nokudaro vanofanirwa kupiwa muripo wakaringana.
Kuzino maizauti sisi kaka buda yoni ilifu. Kachata kupasa kuwa na kaka nyora kunzo kuruku interesa mbili. Kichinza nzani makole ya fura. Kuzino ratatutu asisi suwaru kushanda nduwaru kudabasara. Asi chino zo kumbura ndiche kutitika zotari samuru. Kurupu wa wazitisi kupera kwe mwezi. Tu uneta kutitika.
Mutunga miri wepato rinopikisa relabor economists and African Democrats kana kuti League Muzvare Linda Musariri vanoti hurumende inofanirwa kuwedzera vashandi vose vehurumende mari dzemihoro.
Zvakatikoshera kuti hurumende yeZimbabwe ine hurumende inotora matanho kuona kuti hove wevadzidzisi vedu mukati menyika yedu inoenderana neraramo iri mukati menyika.
Asi gurukota rebazi rezvedzidzo muzvina fundo po mazima vanosora danho revadzidzisi rekuda kurama mabasa pose panenge pachivhurwa zvikoro vachiti kuda kushandisa vana vechikoro kuti vawane zvavanenge vachida. Varayiridzi vave nenguva yakareba vachiti vari kuda kupiwa mihoro yemari yekuAmerica asi hurumende ichitsika madziro. Kushaya simba kwedhora remunyika kwave kupa kuti vashandi vakawanda vanonge svosvo nemuromo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vave kutarisirwa kuvhura zviri pamutemo musika wepagore wekutengeserana weZimbabwe International Trade Fair kana kuti ZITF. ZITF inovhurwa mangwana yopera nemugovera. Mutungamiri wenyika yeKenya vaUhuru Kenyatta vange vachitarisirwa kuuya vakundikana sezvo vave kutungamira urongwa wekuchema vaive mutungamiri wenyika iyi vaMwai Kibaki vakashaya nemusi wechishanu svondo rakapera. Dingindira regore rino rakanangana nekuvandudzwa kwepfungwa nemuonero panyaya yekugadzira zvinhu nekuunza budiriro munyaya dzezveupfumi kana kuti rethink, reimagine, reinvent value chains for economic development. Mukuzeya nyaya iyi tabata vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera. Zviripowo here zviviri zvitatu zvamunganongedzere muchiti izvi zvakawanikwa kuburikidza neZITF?
Kuongereza patrake kama statistics yedu akazikuwa kuti vatengi nevatengezi vanenge vaungana kutsepe mari yavakazoita kana direct business ravakazoita kutsepende vii chatinoona vanhu vanenge vafara nekuona zvinenge zvichiitika mutengeserana asi hanzorina nzira yekutikalculate zvimwe pada painge vachitodiwa kuti seZITF yatokuita iko zvino pamakambani paanenge achitaura kana nana zimpe osaura kuti inini business rangu ndakaita mazana maviri kana kuti mazana matatu kana chiuru chamadhora kubudikidza neZITF.
Mashoko amungapawo vamwe vamabhizimisi vasati vaziva nezvetrade fair api.
Mukana wakanaka vekunoshambadza zvaunenge uchitengesa. Pane vanhu vekunze kwenyika tinoona vanana Britain nana Russia nana Turkey nedzimwewo nyika dzemuAfrica dzakati wandei wandei vari kuuya kutsvetsvei gore rino. Saka mukana wakanaka wekushambadza zvaunenge uchitengesa kana kuti mabasa aunenge uchiita ndinofungidzira kuti taita kungatitori nenzira yekuhwengeredza mastatistics edu zvakanaka zvinhu zvaifanira kuzotisimudzira kuti titi isusu zvivakwa zviviri zvitatu izvi kana kuti zvishandwa zviviri zvitatu zvakabuda.
Vanoshambadza nokushambadzirwa mukutengeserana umu vanosara vamire papi nemamiriro akaita zvinhu munyika?
Ndingangoti hangu inini iroro idambudziko rakati kurei iroro rekuti makambani mazhinji
Upfumi vamasimba kuchera vange vachitaura vari parunare kuHarare. Makurukota emuAmerica anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken uye vanoona nezvekudzivirirwa kwenyika vaLloyd Austin nasi vasangana nemutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky nasi muguta guru reUkraine Kiev. VaBlinken vaudza vatori venhau muPoland kuti mushure memusangano uyu America iri kuzodzosera vamiririri vekumuzinda wayo muUkraine vayaimbenge yadzosa kumusha pakatanga kurwiswa nyika iyi neRussia. America yati iri kuzotumira zvimwe zvombo zvekubatsira Ukraine muhondo neRussia iyi. Vatiwo America ichabatsira dzimwe nyika dziri mudunhu riri pakati nekumabvezuva kweEurope dzakakomberedza Russia. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa kudoma amai Bridget Brink semumiririri weAmerica kuUkraine uye pari zvino vari kuSlovakia. Britain yakatiwo yave kuvhura muzinda wayo muUkraine. Zvichakadaro munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vari kutarisirwa kusangana nemutungamiri wenyika yeTurkey vaTayyip Erdogan muAnkara muTurkey nasi vasati vaenda kunosangana nemutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin nemuvhuro vozoenda kuKiev nemusi weChina kunosangana navaZelensky. Mukuzeya nezvenyaya iyi Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika zvinafundo Elliot Masocha.
Tiri kuona kuti zvinenge zvapambira zvehondo yekuUkraine. Russia yachinja marwira yanga ichiita hondo, America voku ichiwedzera zvombo nezvakawanda zvimwe zvamasanctions kuRussia. Saka ihondo yasvika pane imwe yatingati imwe stage inorwadza zvakanyanya vanhu vari muUkraine, pamwe chete nokuRussia vari kurwadziwa zvekare nenyaya yemasanctions anenge achiwedzerwa. Pari zvino tinoona kuti mukuru weforeign minister pamwe chete nokumasoja vanotova kuUkraine izvezvi kuzama kutaura nomukuru weUkraine, zvinoreva kuti kufamba ikoko kusvika kwavaita kuUkraine chiratidzo chikuru zvikuru chokuti America icharamba ichisupporta Ukraine zvakasimba kusvika kumagumo kwokuti Russia ichazokundikana kuramba ichirwisana neUkraine.
Tichiona kuti iyo America iri kuwedzera mari yairi kupa Ukraine panyaya yezvombo, izvi munoona zvirevei?
Izvi zvinoreva kuti pano ushamwari hwakakomba chaizvo pakati peUkraine neEurope yose neAmerica. Zvekare zvinoratidza kuti America ine chido chikuru chaizvo kuti pasi rino pange paino runyararo. Saka vakarega Russia ichiita zvairi kuita muUkraine vasingasapoti Ukraine, Russia inomukana wokuzoenda zvekune dzimwe nyika. Saka chiratidzo chokuti hondo hadzifanirwi kuvapo, kana hondo dzikavapo saizvozvizvi America ichamira naavo vanenge vachida runyararo kuti pasi rino rose risanyanyi kurwadziwa sokurwadziswa kwavari kuitwa neRussia. Zvinhu zvichikwira pasi rose, America iri kuzama kuzvimbirira pasi kuti aiwa hondo ingaipere, tichazama kuisa zvombo kuUkraine kuti izvidifende, tichipa meseji kuRussia kuti haifaniri kuita izvozvo zvokurwisa nyika dzimwe dzinenge dzakazvimirira dzega.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Elliot Masocha vange vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. K Kenya inoti huwandu wevanhu vari kushungurudzwa mudzimba kana kuti gender based violence wakawedzera zvakanyanya munguva yekurwisana nedenda recovid-19 zvinonzi zvakakonzerwa neurombo hwakawira muzhinji. Gwaro rakaburitswa muna kukadzi gore rinone sangano remagweta echidzimai reKenya Federation of Female Lawyers rinoti mhosva zhinji dzakamhangarwa kwariri dzaive dzekushungurudzwa kwemadzimai mudzimba. Vari kutungamira France parizvino vaEmmanuel Macron vanzi zviri pamutemo ndivo vakakunda musarudzo dzemutungamiri wenyika iyi dzakaitwa nezuro. La Macron vakakunda nemavhoti anodarika zvikamu 50 nemasere nechidimbu kubva muzana kana kuti 58.5%. Vavaikwikwidzana navo amai Marilyn Le Pen vaive nemavhoti zvikamu 41 nechidimbu kana kuti 41.5%. Sangano repanjea Zimbabwe AIDS Trust rinoti mutsvakurudzo yarakaita muna Gunyana naGumiguru gore rakapera zvakabuda pachena kuti nyaya yekutenderedza mashoko ekunyepa nezvenhomba yeCovid-19 chimwe chezvikonzero chiri kupa kuti vanhu vazengurire kubayiwa nhomba yeCovid-19. Ropafadzo Mapimidze anotipa nyaya inotevera.
Nyamzvi munyaya dzezvekuongorora zvirwere zvinotapuriranwa musangano repanjea Trust amai Gwendolin Chapanya noti zvimwe zvakabuda muongororo yavakaita zvakaratidza kuti vanhu zvikuru kumamisha vakatadzawo kuenda kunobayiwa nhomba sezvo kuzvipatara kwayaibayirwa kwaive kure uye dzimwe nguva vaisvika kusisina nhomba dzacho.
Futi chatakaona kunyanyanyanya kuma rural areas yanga iri nyaya yekuti mufambo kubva kunogara vanhu kuenda kuchipatara. Vanhu vazhinji kunyanya vanhu vechikuru vaitaura kuti distance yekubva kwavanogara kuenda kuchipatara yakanga yakareba. Saka munhu kuti azofambe 3 kilometers kuti anobayiwa vaccine akaona zvisina kukosha kwaari. Tozoti tasvika ikoko futi kuma health facilities vazhinji vaitaura kuti tasvika taigona kunzi vaccinary. Asi iwo wafamba 5 kilometers kuti uye kuhealth facility. Saka ndomamwe matambudziko akaita kuti vanhu vasaende kumbai.
Mai Chapanya vaendera mberi vachiti
mukufamba kwenguva kwakauya anonzi mavaccines anova akanga akupfurudzirwa vanhu kuti vabayiwe kuti vasafe kubva kuchirwere cheCovid-19 uyezve kuderedza mukana wekurwara. Asi nekuti vanhu vanga vasina ruzivo pamusoro peCovid-19 yacho vakabva vashaya futi ruzivo pamusoro pemavaccines zvinova zvakaita kuti vanhu vanetsekane kana kutadza kuenda kunobayiwa mavaccines. Saka vazhinji vakazvitora zvakanaka vakaenda kunobayiwa asi vamwewo vakatadza nekunobayiwa zvinova zvakanetsa vanhu vazhinji uyezve vanga vasina kwekuti vaende kunobvunza nekuti kwacho kwavaifanirwa kuwana ruzivo kwakafana nekuzvipatara kana kumakliniki kwakange kwakavharwa nenyaya yemalockdown.
Vanotiwo zvimwe zvakabuda muongororo iyi ndezvekuti vanhu vazhinji vanovimba zvikuru nezvavanoudzwa nezvedenda recovid-19 panhepfenyuro uye nana mbuya utano avo vakatekeshera mumamisha. Nyanzvi munyaya dzezvirwere zvinotapurira madr Chinashegedhe vanoti vanhu havafaniri kuteerera mashoko eWhatsApp, Twitter neFacebook nokuti kazhinji anenge achitaura manyepo panyaya yenhomba. Vaendera mberi vachiti kune chikwata chezvipa ngamazano chenyanzvi munyaya dzezveutano chinoshanda pasi peNational Immunization Technical Advisory Group chinotanga chaongorora nhomba dzese dzisati dzabayiwa vanhu munyika.
Mumwe zvacho ndezvekuti mazuva anaya information yakubva kwakasiyana siyana magrupu emaWhatsApp, paFacebook, paTwitter. Saka munhu ukanzwa zvaunonzwa zvinonetsa kuti uzvigine. Zveshuwawo kune vakawanda vanga vachitapurira information imwe yacho isiri yechokwadi zvawedzera kasensikefie kekuti vamwe mavhaccine haana kuongororwa zvakanaka endese chinhu chatinao gadzira tega. Pane mubvunzo wekuti tine shuwa kuti zvakatinakira here sevanhu vemuzimbabwe. Achitanga kunzi auda kuuya pane gurupu yana chiremba nemascientist inonzi Zimbabwe National Immunization Technical Advisory ndiyo inoongorora kuti mavhaccine ari munhu akanaka here angakuwadza vanhu vemuzimbabwe here.
Nhomba dzeCovid-19 dziri kubayiwa vanhu munyika dzinoti Sinovac neSinopharm dzakabva kuChina, Sputnik V yekuRussia ne Covaxin yeku India. Chiremba vari nenge weparamende inona nezve utano Dr. Peter Matarutse vakurudzira vanhu kuti vabaiwe nhomba sezvo denda iri risati rapera. Amai chapwanya vakurudzira vanhu kuti vaendere mberi nekupfeka mamask kana vari munzvimbo dzine veruzhinji.
Vanhu vanovimba nemashoko anobva kuvashandi vezveutano nemashoko anobuda panhepfenyuro. Saka tiri kungoramba tichiti isusu vanhu, rambai muchiteerera zviri kubuda munhepfenyuro imomo, murambe muchibvunza vashandi vezveutano kuitira kuti muwane ruzivo rwakakwana pamusoro pe-COVID-19.
Huwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi hwatangawo kuwedzera kuSouth Africa, China neSouth Korea. Zvichakadaro, bazi reutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCOVID-19. Zvasiya vafa nacho vachingori zviuru zvishanu nemazana mana nemakumi matanhatu nevasere kana kuti 5,468. Vanhu gumi nevatatu vakabatwa nechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropafadzo Mapimidze.
Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pashortwave.
Chirongwa chedu chelive talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa nezvemusika weZimbabwe International Trade Fair kuBulawayo uyo uri kutanga mangwana. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175-7255 shortwave. Nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau zvakare. Mutengo wemafuta ekufambisa dzimotokari wowedzerwa, zviri kutarisirwa kuti zvichapa kuti zvinhu zvakawanda zviwedzerwewo mitengo. Varayiridzi vanoti havasi kuzoenda kuzvikoro pazvinovhurwa kana hurumende ikasavapa mari yekubatsirikana sezvo dhora remunyika roshaya simba zvakanyanya. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa votarisirwa kuvhura zviri pamutemo musika weZITF mushure mekukundikana kuuya kwemutungamiri weKenya vaUhuru Kenyatta. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Dini Evans Ezininga, ndiri muWashington DC.
Soku izika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 25 Mabasa 2022 ngumphathisi Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukukhwela kwamafutha ezimota kutsho ukuthi kuzakhwela yonke into ilandela khona lapho kuzakhwela impuphu, kukhwela ijulela, kukhwela amafutha, kukhwele omahlamvu, kukhwela imbhida, kukhwele yonke into isepa the transport nje yokugada.
Abenhlanganiso yeZimbabwe Energy Regulatory Authority sebeguqule intengo yamafutha ezimota. Ebikwa kuyiyo ebisibangela ukungami kuhle kwenhlimo yento yonke elizweni.
Umbukiso omkhulu wabosomabhizinisi iZITF 2022 uyaqala kusasa. Siyajabula ngendlela osomabhizinisi abasukumele phezulu ngayo.
Umbukiso omkhulu wezokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair 2022 uyaqala kusasa kuLawayo. Abalandeli beqembu lenguqoyele Highlanders bakala ngokuthi bahlukunyizwe ngamapolisa ngomgqibelo esishabane lapho lelo qombo eliye ladlala ngeFC Platinum. Zonke lezi ndaba lezinye sizozizwa kulomsakazo. Abehlanganiso yeZimbabwe Energy Regulatory Authority sebeguqule intengo yamafutha ezimota ebikwa eyiyo ebisibangela ukungami kuhle kwentengo yento yonke elizweni. Intengo entsha yamafutha epetulo yehle isuka ku-$1.67 le-US dollar yaya ku-US dollar $1.63. Ngakwelinye icele uZulu ukhonona ngokukhuphuka kwentengo yamafutha ophekisa okwethusayo. Ngeviki edluleyo abenkampani ye-United Refineries Limited bakhuthaze uhulumende ukubana abavumele ukusebenzisa imali yakwamanye amazwe ukuze bahlenge inkampani yabo ngoba ukusilela kwalimali kubabuyisela muva. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
IZimbabwe Energy Regulatory Authority bethule umbiko wenguquko kwintengo yamafutha ezimota sithi kuhambelana lentengo esikhona uMnumzana Effort Ncube, umqondisi wenhlanganiso ebona ngamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association, INACORA, uthi uhulumende kumele abone akwenzayo ngemali yelizwe elokhu iqhubekela phambili isehla isisindo.
Ukukhwela kwamafutha ezimota kutsho ukuthi kuzakhwela yonke into ilandela khona lapho kuzakhwela impuphu, kukhwela ijukela, kukhwela amafutha, kukhwele omahlamvu, kukhwele imbhida, kukhwele yonke into isepa le transport nje yokugada abantu besiye endaweni ezihlukahlukeneyo. Akulanto ezasala emuva ngokuba ekukhweleni kwamafutha ezimota kufuqa yonke into iqanse lapho osomabhizinisi sebedlulisela ubunzima kubathengi. Ngakho kuyadinga ukuthi uhulumende enze into efaneleyo, alungise ilizwe, alungise umnotho. Ngokuba lo mnotho uyaxeda kawumanga kahle, yikho kulula ukuthi izinto zikhwele ziya phezulu, imali yeZimbabwe ilahlekelwa ngamandla okwenza izinto ziqanse ziya phezulu.
UMnumzana Nkanyiso Bhebhe, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi ukuhlanganiswa kwamafutha okuthiwa yiZera kutsho ukuthi amafutha ayabe engasahlali ezimoteni.
Ukwehliswa kwentengo yamafutha ezimota lugatsha lweZera siyakwamukela sibili, hayi siyakwamukela, kodwa ke sinanzelela ukuthi hayi asokwehla vele khona okutheni. Laba abathengisa amafutha ezimota bebevele bethengisa phezu kwayona le intengo, bahleli bethengisa phezu kwane le intengo eyabe iqanjwe yiZera. So ke lakhathesa kusuze kusimangalisa ukuthi vele bazaqhubeka benjalo bethengisa nge-price ephezulu kulaleyo vele eqanjiweyo. Kanti ke futhi okunye sikunanzelela i-blending le iZera isikhuluma ngayo ukuthi amafutha sokumela ku-E10 kuthi ukuthi amafutha azabe sephephuka, azabe engasahlali vele ezimoteni ngoba abevele engahlali wona kakhulu ngesikhathi kuthiwa akula blending eyenzakalayo.
Unkosikazi Linda Siziba uthi ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota kukhweza intengo yempahla zonke.
Ngayifiyo lokhe iqansa kusho ukuthi ama prices ezinto zonke vele lawo azaqana and iphetho yona ikhanya niyehlile kumbiko lophuma kuzera kodwa nje emagarajini lokhe vele between $65 isiya ku $69 yebo kambe kulempi le ekhona phakathi kweRussia le Ukraine kodwa kanti kungani ukuthi ifiyo yeZimbabwe iyaqansa kwedlula ifiyo yeGoli langale thathe sama salaries vele ame one dawu akhwelanga kodwa siyabona ukuthi izinto zayo zilokhe zikhwela zisiya imigcizo yesihola.
Inkosi yaziMelody Msipha, omunye wabathengisa emkambo, uthi sekunzima ukuthi bathole amafutha okuphekisa ngentengo ephansi, njalo awasabonwa.
Ukukhweza lochokocho kwefuyelo kuyazulala kakhulu nxa sikhangela i-cooking oil ngendlela ekhwele ngayo. Kubuhlungu kakhulu kithi esithengisayo, siyithola nzima njalo idula, okokuthi ngabe amankampani amakhulu enza njengathi ukuthi wayiwode nge-foreign currency ukuze i-business ingawi sonke sincedane.
Intengo yamafutha edizili isuke kumadola angamakhulu amabili phose lamashumi amabili amadola eZimbabwe, $218.01, yaya kumadola angamakhulu amabili phose lamashumi ayisithupha, $264.77. Ngemali yeMelika ikhwele ngamasenti amathathu i-3 cents, isuke ku-dollar 68 cents yaya ku-dollar 71 cents. Iphetulo yona ngemali yalapha eZimbabwe isuka kumadola angamakhulu amabili phose lamashumi amabili, $216.78, yaya kumadola angamakhulu amabili lamashumi amahlanu, $254.40. Ngemali yeMelika iyehle ngamasenti amane, i-4 cents, isuke ku-dollar 67 cents yaya ku-dollar 63 cents. Imizamo yokuxhumana lomqondisi we-United Refineries Limited uMnumzana Busisa Moyo yehlule ngoba ubengadobhi ucingo lwakhe. Kodwa kuviki ephelileyo ekhuluma lephephandaba le-Newsday ubekhala ngokuba intengo ezishiyeneyo ezokuthenga imali yaphandle yelizwe zibathwalise nzima njalo kubaphambanisa umsebenzi okucina kudale ukuba intengo yamafutha ilayo iqanse. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umbukiso omkhulu wezokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair walonyaka uyaqala kusasa kobulawayo. Abenkampani iqondisa lombukiso bathi sokubhalise osomabhizimusi abedlula amakhulu amahlanu abaveze isifiso sokuzabukisa lonyaka. Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekobulawayo.
Kuyaphithizela kuluthuli kobulawayo ngaphambilini kokuqala kusasa kombukiso wezokuthengiselana owaZimbabwe International Trade Fair kuze kuyefika insonto kulabo somabhizimusi abasuka phetsheya kolwandle ezwekazi le-Afrika lawaphakathi kwelizwe. Umgcini sihlalo wenkampani yeZimbabwe International Trade Fair uMnumzana Busisa Moyo uchasise kabanzi ngombukiso walonyaka emhlabeni tatisa owenzeke khona eZIT lawayo.
Umbukiso omkhulu wabosomabhizinisi iZITF 2022 uyaqala kusasa. Siyajabula ngendlela osomabhizimusi abasukumele phezulu ngayo belungisela lumbukiso. Sikhuluma nje iningi labo sebefikile bazatshona la namuhla beqedisa ukulungisela indawo zabo zokubukisa andubana ukuqala umbukiso kusasa. Ngalesi sikhathi amakhampani asebhalise ukuzobukisa impahla zabo asedlula amakhulu amane, over 400. Kuwona lawo kuzabe kulamanye amazwe alitshumi lane, 14 foreign nations azabe ebukisa impahla ezenziwa kubo.
UMnumzana Moyo uqhubekele phambili echaza ngokulandelwa kweziqondiso ze-COVID-19 ngamalanga ombukiso we-ZITF.
Sizabe siwenza lo mbukiso silandela okusemthethweni mayelana ne-COVID-19. Siyacela ukuthi wonke umuntu oza kulo mbukiso ezebukisa into abazenza abuye asithe ngama-exhibitors kumele babe le-PCR test kumbe i-rapid test uma bengena ukuze ebukisa impahla lapha e-ZIT. Ngolwesihlanu lapho esenza khona ukuvulwa kwe-ZITF emthethweni umongameli lapho evula i-ZITF kuzadingakala njalo ukuthi wonke umuntu ozayo abe nayo i-rapid test kumbe i-PR test ukuthi angene abukele lokho okuzabe kusenzakala ngolwesihlanu lapho umongameli evula i-ZITF ka-2022.
Umphathi ntambo wakobulawayo unkosikazi Judith Ncube uthi wamukela ngenjabulo enkulu izethekeli ezize kuleli dolobho zilanda umbukiso owe-ZITF.
Impela kuyena lifiki siqala ukwamukela izethekeli zethu. Sizamukela emzini wamakhosi amakhosikazi wakobulawayo ku-ZITF iZimbabwe International Trade Fair. Sithanda ukuthi sibikele izethekeli zethu nabo bonke abantu ukuthi bamkelekile abazizwe besekhaya. Abantu bakobulawayo abantu abalobuntu abahlonipha esinye sizaba.
Ingcweti ezicubungula ezomnotho zithi umbukiso we-ZITF uzaletha ibhizimusi edolobheni leli kanye laselizweni jikelele. Ohlaziya ezomnotho umnumzana Zibusiso Mkhwananzi ulombono ofanayo.
Yikuthi into leyi ikakhulu ngathi uyakhangela ngapha ngolihlweni lemandebeleni kuletha singathi movement of i-business singathi movement especially sikhangela ngokutshintshana kwemali ezandleni kakhulu.
Umbukiso walonyaka ogijima ngendikimba ethi rethink, reimagine, reinvent value chains for economic development uyaqala mhlaka 26 Mabasa uze uyephela mhlaka 30 Mabasa. Umongameli Uhuru Kenyatta wele Kenya obekhangelelwe ukuvula umbukiso we-ZITF walonyaka kaseyikubuya kulandela ukubhubha kukamnumzana Mwai Kibaki owayengumongameli wele Kenya. Umongameli Emmerson Tambo Mnangagwa nguye owethule lesi saziso kuthange eHarare. Mhlaka 26 kusiya ku-28 Mabasa ngamalanga ababukisayo okuzaba lemihlangano ehlukeneyo egoqela i-ZITF Innovators Forum, i-ZITF Business Conference, i-Connect Africa Symposium ne-Diplomats Forum. Kusukela mhlaka 29 kusiya ku-30 Mabasa i-ZITF izavulelwa uZulu. Umongameli Emmerson Tambo Mnangagwa nguye okhangelelwe ukuvula okusemthethweni umbukiso walonyaka ngolwesihlanu mhlaka 29 Mabasa. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Abe Operation Dudula abachochozela udlakela oluqondisiwe obokuzabe funa abaphuma baphele kwele South Africa sebengenalala labo abathwala ukudla endaweni zokudlela ama restaurants bekuhambisa kwabathenga lokhu kudla ebulenjini beinternet. Lokhu kwenzakala izizalwane zakwele South Africa zisithi sizikhathele ngabo ukuza ababathathela imisebenzi njalo bethengisa izidakamizwa besenza lobugebengu. Ukuyitshwe usethulela lolu daba.
Umnumzana Nhlanhla kuzindlameni okhokhela inhlanganiso ye-Operation Dudula namhla wethule umbiko enkundleni yokuxhumana e-Twitter esithi sesifikile isikhathi sokuthi izizalwane zakwale South Africa zithathe ngamandla imisebenzi yalabo abathola ukudla okuthengwa ebulenjini be-internet yokuhambisa ezindlini lemisebenzini. Udlameni uthi inhlanganiso yakhe isithuthuna imisebenzi eminengi njengoba kukhanya engani uhulumende kamongameli Cyril Ramaphosa kafisa ukungenela kudaba lolu. UMnumzana Teboho Sikhondo isizalwane sakwale South Africa esisekela okwenziwa yinhlanganiso ye-Operation Dudula uthi abantu bakuza benza okungaqondanga elizweni lakwale South Africa.
Ukuthi baphushe le nto ukuthi izwe libe nomthetho ku-right. Kumele umthetho urestorwe. Nongakona ukuthi azibafuna abafethu. Inkinga nje nabo abakhuzana. Uma kungaba khona ukukhuzana ukuthi mawazi ukuthi umkhaya wakho akekho right, umkhuza ukuthi ngoba ekugcineni impi mayisuka abantu abasabheki ukuthi ubani uphumaphi. Sebabheka ukuthi wonke umuntu uyinhlupho kahle kahle. lokhuma ngaphandle.
Kodwa uthi kubi kakhulu okwenziwa ngabanye abantu kwele South Africa ababulala u-Elvis Nyathi e-Deep Sloot.
Ukufa komuntu akusinto esingayikhondona leyo sithi into ungathi kufinja, no, umuntu lohambile akusiyona inja, futhi angeke nje kahle kahle ngivumele into enjalo. Ngoba uyabona into eyenzekile, iproblem yazo iqala pho nabaduma, iqala la kumedia. Imedia inenkinga enkulu, especially la South Africa, ngazi yaseZimbabwe, but imedia ya la South Africa iyona ifuela izinto ngesinye isikhathi, uyabo. Then ekugcineni kuze kuphume lokuthi abantu vele abasenandaba, yabona. Even ngasho ukuthi nalapho kunomuntu ovele ezinye izinto like kakhulukazi ezikhava ezenzeka makwenzeka makushone abantu base-South Africa abazikhava, then makushone mhlawumbe umuntu wangaphandle bayazikhava. That's when lento leyo enye yezinto ezidala ini ukuthi kube kutheleke upetroli emlilweni.
Lokhu kusekelwa ngunkosazana Nonkululeko Sithole, isizalwane sakwale-South Africa esihlala e-Cape Town, othi abantu bokuza bayamosha kwele South Africa.
Awukwazi ukuhamba uyongena esibayeni somunye umuntu. First of all, ungena ngokungemthetho. Secondly, uyaganga. Kunabantu abezela ngokungemthetho abamoshayo as they please. And then ngeke baze babanjwe ngoba abanama-documents. And then akusiwo amaZimbabweans kuphela amosha le country la. Ngihlala e-Kempton Park. Yabona manje kube kuthiwa ngisebenzisa i-Wi-Fi bengizophuma nale phone yami le nginibonise. Ama-Nigerians agcwele estradini afida iy'ngane zethu ama-drugs, athengisa ama-drugs, which is wrong.
Unkosazana Hlanjiwe Sithole odabuka kwele Zimbabwe uthi okwamanje kusobala ukuba umnotho wakwele South Africa uyabhidlika. Uyakhala ngokukhahlanyezwa kwabantu bokuza abenza imisebenzi ephansi labanye.
Say South Africa lana esasiyazi from kudala iyaphansi, ayiphezulu, bekunanzelele. Kodwa benga-accuse ama-foreigners njalo ukuze ilizwe labo lirane, kumele babonge la ama-foreigners, because amaZimbabweni athatha any job. Ama-foreigners adubekile, athatha any job, abangakwanisi ukuzenzela bona ngokwabo, abayifuni leyo msebenzi. Khathesi uthiwa kuseletele ukuba ngugadena. Ugadena sure, ukudayisa amatamatisi ulalela umuntu esifazane sakuthana udayisela namatamatisi. Kule msebenzi abangayilwela bakithi, abangayilwela belwelisane le-government ukuthi hawu liqhatshelana ama-foreigners, thina sikhona la sithole izetifiketi zethu nanzi, kodwa liphihle kuyathatha abantu omakhelwane njani? Lokho kuyazwakala, ayikho lokho atsho lokho okuthi abakubulawela umuntu ukuthi ungugadela.
Kulabanye abantu abadabuka eZimbabwe abethuswe umkhakhaso we-Operation Dudula abathi sebebuyela ekhaya. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC, ngingoKip Stube.
Kulive Talk lamhlanje sikhangela ukuphithizela ukwenzakala kobulawayo phambilini kokuqala kombukiso wezokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair ze-ITF kusasa. Abatsha baseZimbabwe babikwa sebekhokhela ekusabalaliseni ulwazi lokucebisana ukwenqabela inkinga abahlangana lazo empilweni zokungahlaliseki engqondweni osokudala imikhuhlane yengqondo okuyisimo esengezelelwe yikuhlala ezindlini phansi kweziqondiso zokuvimba i-COVID-19 eze-lockdown. Intethelo zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Abatsha eHarare baphakathi kwemikhankaso ejonge ukufundisana lokulimukisana kunye lokuqinisana kudubo lokungahlaliseki engqondweni osokutholakala ukuba sokubhahile phakathi kwabo.
We never know what you're going to go through tomorrow. We never know what you're going through today.
Osakhulayo okhokhela inhlanganiso e-Young People Mental Health Trust uTawanda Murepa uthi injongo yokusabalalisa ulwazi lokukhuthaza abatsha ukuba bethole uncedo ngoba sokulodubo elizweni kulandela isifo se-COVID-19.
According to Dr. Mashando from WHO, last year she highlighted that there was actually
50% fight.
Ngokusho kukadokotela Mashando owehlanganiso ye World Health Organization, kube lokwengezelela kwe 50% kuma mental health kwabatsha.
Uqhubeka ethi ukuphanana amacebo kuhle kakhulu ngoba benanzelela ukuthi iningi labatsha lifela ngaphakathi lingaphuma ecekeni ukuze bephathiswe bese sabela ukukhangelelwa phansi okuthiwa yi-stigma. Abatsha ngokwabo bathi isimo esinje sibachiya bezibona besalela muva kudale njalo ukuhlukumezeka okunje.
Singakhangela i-social media, i-Facebook lokunye sibona engani abanye benza kakuhle sibili okudlula thina.
Unkosazana Tari Romandaza wenhlanganiso wayephathisa kundaba ezifana lokungahlaliseki engqondweni okuthiwa ngama-neurological disorders nalabo abagcina-ke besiba nemikhuhlane yengqondo kubangela ukusebenzisa izidakamezi. And Newe Foundation uthi ngaphandle kokulimukisana labatsha kuqakathekile kakhulu ukuba abatsha bephathiswe ngendlela engenza ukuba ukukhathala okunje abalakho.
Great projects for them, like keeping livestock, doing a lot of activities, like creating recreational parks for them
so that they can be abacha, amathuba, lendawo zokuzilibazisa, sibatholise imisebenzi, okungenza behlaliseke.
Ummeli wabantwana enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba uChild Ambassador kuZimbabwe United Nations Association Zuna uNkosazana Shalom Pangabano uthi lo msebenzi mkhulu sibili njalo ugoqela labatsha abalenkinga yokungahlalisekanga engqondweni ukuze babonisane ngokwabo ukuba usizo lukhona sibili njalo kumele bathathe lelo thuba lokuthola uncedo bengabile nhloni loba ukwesaba ukuncediswa.
Our event is here to give free access to anyone because it's service above us. We are here to help the youth because they are
sisebenzelana lenhlanganiso ezincedayo ngakho lokhu kunikeza abatsha usekelo kungela mbadalo.
Iningi labatsha eZimbabwe likhala ngokusilela kwemisebenzi lamathuba okusungula inhlelo ezingabaphilisa ngendlela engcono okucinga-ke kubachiya bezulazula bengaselalo lethemba elakusasa elihle kugcine kukhokhelela ekuthini abanye babo bazibone sebenenkinga yokusebenzisa izidakamezi bengananzelelanga ngenxa yokuswela okukwenza. Uhulumende uthi ukusetshenziswa kwezidakamezi soluludubo oluphose lube lubhubhane kwele Zimbabwe okulilizwe elalingenalo loludubo lubhekelwa kuphela kumabonakude lusenzakala emazweni aphetsheya. Kungaleso sizathu sowabumba idale labaphathi intambo ele-Cabinet Committee lokulwisana laloludubo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Kwezemidlalo, abalandeli beqembu lenguqu ele-Highlanders bakhala ngokuthi bahlukunyezwe ngamapholisa ngomgqibelo ezihlabane lapho lelo qembu eliye ladlala lele-FC Platinum emdlalweni owe-Castle Lager Premier Soccer League. Intetho lezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Ntshanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umdlalo wenguqu okuphakathi kweqembu le-FC Platinum lele-Highlanders awusafikanga emaphethelweni ngomgqibelo ngemva kokuba kube lobudlwangudlwangu, kodwa umsekeli weqembu le-Highlanders uNkosilathi Phiri uthi leso simo besingavikeleka.
Akwenza le mandaba kubuhlungu. First of all, ama-supporters e-Highlanders kwamela ayifika ingene e-ground, lokho vele is a big no. But indlela amapholisa ayingena ngayo isituation it was wayward. Though ongalanide uje i-tear gas because situation yayisi-calmer down. After uje i-tear gas baqhubeka futhi phandle outside the ground bechaya ama-supporters leyo mgqube i-black and white. No, unaphosa inxaba kwamele bebambe few individual abangenileyo bebavalele, not u-reacta ngokutshaya abantu outside the ground. No, that was uncalled for.
Umdlalo umiswe ngemva kokuba iqembu le-FC Platinum seliphiwe umbeko wasekusele imizuzu engaphansi kwelitshumi ukuba umdlalo ufike emaphethelweni. Bezinu tshikilobhanqa 1-1 ngaleso sikhathi. Intatheli zindaba ezemidlalo uNation Gogwarira uthi laye uzibonele ngamehlo abalandeli beqembu le-Highlanders bedudulwa kabuhlungu edolobheni lasezishabane.
Umdlalo usimisiwe
Amapolisa aqhubeke noma sephandle echaya wonke umuntu owayegqoke ezimnyama lezimhlophe bechaya laba sezimoteni kwasuka baze bafika khona ngale edorobheni lasezitabana besithi abafuni umuntu edorobheni ngakhangela laphana bafike emavinkilini amakhulu athengise zokudla abantu sebedinga zokudla bachaya abantu abantu bakhijima sibili amakhilomitha angaba mhlawumbe 5 siya ku-10 bebaleka edorobheni beqonda ngendlela yakobulawayo.
Eyinye njalo intathela izindaba ezemidlalo umuzi wethu Hadebe uthi ukuphoselwa kwentuthu ehitshayo ukufake labantu abamsulwa engozini.
Ngibona ithiega sisuke yaphambanisa into eziningi ngoba isuke yasi-affecta ngisho nabadlali benguqu ngoba iphoswe abadlali bamaqembu amabili wona lawo elokhu esenkundleni kwazokuthi lalabo-ke akade besemsebenzini abasibathi ngama-official broadcaster labo belokhu besathatha imifanekiso yabo lokhu kusenzakala. Ngibona-ke lokhu kuba yingozi enkulu kakhulu bekuqakathekile mhlawumbe ukubana kuqalwe kuvikelwe ama-players kuvikelwe labo-ke abasemsebenzini. Intuthu yona leyo yetiegas hhayi sihoshile sibili sike sathwala nzima kodwa hayi sincedisene nabanye.
Inhlanganiso ye-Premier Soccer League ikhangelelwe ukukhupha isinqumo phezu kwalo mdlalo wona omiswe kusele imizuzu eyisithupha okwawufike komlindi uyacina. Eminye imidlalo yesigaba se-Premier Soccer League edlalwe ngempela viki edlileyo iphele kanje. Iqembu le-Cranford Bullets linqobele i-Randalls nge-1 kanya. Iqembu le-Dynamos linqobele i-Manyika Diamonds lalo nge-1 kanya. Ibulawayo Chiefs inqobe i-Wawa nge-1-0. Iqembu le-Triangle United linqobele i-Cape United nge-2-1. Iqembu le-Tenex linqotshwe ngeleyada nge-3-1. Iqembu le-Harare City le-Black Rhinos abe ngujikilobhanqa 0-0. Iqembu le-Chicken Inn linqobele Bulawayo City nge-1 kanya. Kuthi iqembu le-ZPC Kariba linqotshwe nge-1 kanya ngelengezi Platinum. Limpumela itsho ukuba iqembu le-Dynamos yilo eliyale lilokhu liphezu kwengalane yemiklomelo linemiklomelo ngama-26 njalo lilingene ngemiklomelo leqembu le-Chicken Inn lona elihlezi endaweni yesibili. Ngiyimele Studio 7 kobulawayo Joseph Njanji.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Afrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook bu-VOA Ndebele naku-Twitter bu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 naku 15460 kHz ku shortwave.
Ngehlukani zihlobo wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela abenhlanganiso yeZimbabwe Energy Regulatory Authority sebeguqule intengo yamafutha ezimota ebikwa kuyiyo ebisibangela ukungami kuhle kwentengo yento yonke elizweni. Umbukiso omkhulu wezokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair 2022 uyaqala kusasa kobulawayo. Abalandeli beqembu lenguqu ele-Highlanders bakhala ngokuthi bahlukunyezwe ngamapholisa ngomgqibelo eshabane lapho lelo qembu eliye ladlala lele FC Platinum. Selugqiba-ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo ngu-Facetis Jeremiah sisithi asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.